Mukuru wezim rice, vadzikamai bere, vanoti vakafunga zvekutora danho rekuendesa hurumende kumatare edzimhosva kuti izivise veruzhinji nezveurongwa hwekubayiwa kwenhomba sezvo veruzhinji vasiri kuziva nezveurongwa hwehurumende.
Chichemo chedu chikuru chataendesa kudare guru ndechekuti hurumende ibudise pachena maringe neurongwa hwekubayiwa kwenhomba yeCOVID-19. Saka hurumende haina kunge yabuditsa pachena zvakanyatsoti tsvikiti kuti urongwa hwavo ndehwei. Saka isu tiri kukumbira kuti vabudise urongwa ihwohwo hwatiri kuti isusu National COVID-19 Vaccination Deployment Plan.
Vabere vanoti basa rehurumende kuti vanhu vawane zvose zvinoita kuti vave neutano hwakanaka pamwe nekudzivirirwa kwezvirwere zvinogona kuvauraya.
Izvi tiri kuzvitsvaga tiri mukati mebumbiro remutemo section 29, iyo inosungira hurumende kuti itore matanho ose zvavo anokwanisika kuti vanhu vange vachikwanisa kuwana utano hwakanaka, vange vachikwanisa kurapika zvakanaka. Tese tiri kuziva kuti denda reCOVID-19 rauraya vanhu vanopfuura mamiriyoni maviri pasi rese. Muno muZimbabwe vanhu vanopfuura churu varasikirwa neupenyu.
Patabvunza kuti vave papi nenyaya yavakanyorera hurumende svondo rapera, mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vanoti havana mhinduro yavakawana nokudaro magweta avo azoyamura sangano reZimurais kuti risvitse nyaya iyi kumatare edzimhosva. VaMafunda vanoti svondo rakapera vakanyorera tsamba kuhurumende kuti izivise vanhu nezvechirwere cheCOVID-19 uye kuti ndeapi matanho avari kutora nemitauro yavano
magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights Sundu Rapura wakanyora gwaro kana kutsamba kuna Minister we Health and Child Care wanawa vachiwenga vachikumbira kuti hurumende iudze nyika kuti roll out plan yemishonga yekurapa chirwere checoronavirus kana kuti gwara zvaitwa kuti zvifambe kuti tizwisisewo kuti mishonga ichatengwa rini, ichatenga yakawanda sei, ichafambiswa sei, ichazopiwani pakurapa vanhu. Hatina kuona mhinduro yatakapiwa yatakawana from Minister of Health. Handizivi kuti nemhaka iyi vakafunga havo kungokusada kupindura chichemo chedu kana request yedu. Saka sezvamuri kuona kuti weZim Rights vanoita basa rakanaka chose, vamirira vana veZimbabwe kuti tingangosii zvakadai. Saka maona gweta redu mukoma tendaibiti wabva waenda kudaro vakamirira Zim Rights.
Zimbabwe iri kuwana mushonga wenhomba kubva kuChina, iyo inoti mushonga uri kuuya muno wavepo wangomirira kutumirwa kuno. Dzimwe nyika dzakaita seKenya, Botswana, Ghana, Rwanda neSouth Africa dzakatozivisa nhomba dzavakatenga pamwe nemari dzavakachengetera kutenga nhomba yechirwere cheCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.